Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa, asi pasina zviri kuitwa. Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabhohoro zvine hungwaru, sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1. Musasvibisa mvura. Marara enyu musaisa mune mvura, oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Chochiwa vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Chochiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti, nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzeby-election dzichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidza waVincent Tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvo vaMorgan Tsvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa, asi pasina zviri kuitwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo, vashailok mugandari vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo, asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. Vamugandari vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi, nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina, izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape Housing Cooperative Trading with Destiny of Africa Network. Tichisubscribe mari dzedu ikoko, but to our surprise pa ground hapana kana chiri kuitwa. No development, no water, no sewer, no road yakanaka. This mismanagement of funds.
Vamugandari avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvi, tatoona kuti mari iringodyiwa, havasi kudevelopa. Vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative, yakambani yangu. Waidaro ndiwo bhadhara musindo, akuti iyi ikambani yangu, ndoita zvandinoda nayo. Hatichagari pasi secooperative, vakuita zvaanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chenai Kumwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai Kumwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Zvinhu izvi takanga tazviudzwa zvinzi zvine chekuita fitness and PF vapresident vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo. tapiwa maofa leta ane stand number, but ground panga pasina mastendi zacho kuti tiratidzwe kunzi iyi stand yakwe hapana.
Vamusindo vachashavedzwa kuzopa uchapupu kukomisheni iyi, asi pavakambopa uchapupu kukomisheni imwe chete kwamutare, vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa, sezvo vakapiwa makore gumi kuti vaise migwagwa, mvura nemapombe etsvina. Kusafambiswa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika uku Karoyi, uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzura haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperative vaRodwell Shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba, asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Damuzwa chungori naro ndere kuti ma ku develop ma stands kuti watora nguva yakareba chete, because we are paying for rentals, we are paying for what, but service yedu yacho ishi isho hakuna service.
Vachitaura kukomisheni imwe chete, mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning.
From the way I have seen it myself and assessing it, it came in as an approval of a layout plan, not any other paperwork that I have seen in terms of my side as a ministry. The Latvian submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanani vagirepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vazivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa, asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi hori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavati vaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha, mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakapiwa mahekitare 40 pamwe nenhengo yevechidiki yeZanu PF vaMike Chimombe, avo vakapiwa mahekitare 30. VaChimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuAmerica ₹150,000, uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamu navaBen Swanapu, uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kanzure guta Harare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabohol zvine hungwaru, sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzira vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuro vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukudiridzisa sangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1, musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti, nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya? Nokuti tinoona kuti vakawanda vanoitanga vasingazive matanho osa.
Matanho iwaya ari kuziviswa kuvagari, asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa. Asi mukaenda pese patinotaura nevagari, kumakanselazi, makanselazi meeting, pama social media platforms pedu munoona vanhu vachipopota nezvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu.
Ko panyaya yekuti vanhu vava nemvura yakachena tirikunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya. Zvii zviri kuitwa?
Mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa, asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura.
Tinonzwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika 11 chete yekuchenesa mvura. Mungajekesa ipapo?
Hongu, ndizvozvo. Mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo yekuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichichena.
Saka mishonga iyi yasiyana papi neyamanga muchimboshandisa? Pamari here dzekuiwana?
Mishonga yawedzera pane yatabe tichishandisa. Zvinodipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti tinoshandisa mishonga mingani. Asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga, nokuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari.
Taionawo kuti papaine kugadzirudzwa kwaiitwa kuMorton Jeffrey kwasvika papi?
Kugadzirudzwa kwaiitwa kuMorton Jeffrey iko zvine zvi tinango kuti tiri paover 90% yekugadzirudza. Asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera, munoona kumba makeup mukaisa maiyerini mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu, asi hazvichinji yekuchembera kwemunhu. Kuti solution parare ndiye kuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweHarare, kwete kuzasi kweHarare kunoenda tsvina yese.
Vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare nestudio 7.
Yo, cool it, babe guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shift to
you. My Isabel. Yeah.
Ndafadza masista, ndafadza munhu wese masita. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma-ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya, muza waya waya.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidzwa navaVincent Tsvangirai vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi, asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. VaVincent Tsvangirai, vanove mwana vavatsvangirai, ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura, vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa naMushakabvu amai vimbai Tsvangirai Java, avaive mwanasikana vavaMorgan Tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Chiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years, 2 years ago, zvakatinetsa seutungamiriri. Takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu. Muchirungu tinangoti takazviona zviri unconscionable. Zvakati panguva inogozha, zvakati panguva inorema, nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa ivo vatsvangirai vacho mbuni. Isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu achinoremekedza mutekwa-tekwa. Saka takaona sekuti kuzenge takutsvaga candidate anezenge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai, zvakafanana nokuzviruma. Tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai, isu hatisi kuzoisa candidate. Ndo sajesera takapatsoutungamiriri. Saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy, democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza, ngatikwikwidzei chete. Tikati zviripo izvo ndezvekuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tinangoti muchirungu morality. Tiri vanhu vatema, hunhu hwedu, hatisi kuzobudisa candidate kuGlenview South.
Asika vaGutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java, chii chazoshanduka apa?
Zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics Jonga. Zvakaitika ndizvozvo, vateereri ndokunga vanoyeuka. Asi takaona sekuti nezvakazoitika, ukaona rikangoti matsaona akazoitika kushayika kwaKevinbai, tikaona kuti just a few days ago gogomunhu wavakashayika, zvakatiremera. Takaona kuti pari zvino Glenview South zvapaneri ramukomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosiya kadaro asi nangari any other candidate asiri Vincent Changirai aiwa taisana kwambira akacheka makumbo
amuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudzedzi motsvaga unzira yekuda nayo musarudzedzi
unoona jongaka politics is about competing isu hapana chatinotya nekuti kumukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidates tine candidate kumangwe tine candidate kulupane east saka iyi ndingangoti muchirungu ama special circumstances
vanga vari mutevedzero wemutungamiri webato remdct vaobet gutu vari parunare muHarare nestudio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nepfuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa. Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana hwakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha. Zvinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi tirikuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasabelo nare. Nasi tina vaPassmore Ndlovu, umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana? Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita. Tiudzeiwo zvizere.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices. Saka ndinobika zvirongwa zveparedhio, atingati mapodcasts, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChiredzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChiredzi. Inini semunhu akakurira kuChiredzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. By the way, I'm from the Shangani community. Saka ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani ruchitaurwa paredhio. Saka nukudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire the Shangani communities vave ne voice. Saka tichiita sama podcast andinoita ndine inonzi Swavutomi, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people. Ndo vatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Tine inonzi The Update with Passmo, apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vanga vadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo. Pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingatini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chino ichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati leadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement, saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafanana nerandinoita, ndozvinhu zvakanaka chaizvo nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rinenge muchiita mese.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magetsi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika, zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo. Ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matargets, uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinotiafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti zvichange zvichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vandlovu. Nguva ndiyo yadyana namupeta echirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabva kudzwa kuna vaPassmo Ndlovu, umwe vechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Mhuri yeZimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike musakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukuru nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanisana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi nhasi, taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom, tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Muprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinova pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari. Sezvo ndati chipo, kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza, achingopa munhu mumwe nomwe sezvo kuda kwake chipo chanongo pa munhu mwenye
iko kuprofita zvinorevei
kuprofita zvinoreva kutsanangura zviri pamweya wamwari kuzivisa rudzi asi kuonemwe tsananguro kuprofita sezvazvinotaurwa napauro kuvakorinde kutanga chapter 40 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda mwari
muprofita anogona kutaura here mashoko echiprofita nhasi kwapera nguva oshandura zvaambotaura
ipapapo mabvunza mubvunzo mukuru taizvo zvinoreva kuti izvo mwari watinonamata uyu ndimwari asingashanduri nekuti tinoudzwa izvozvo kuvahebheru chapter 13 pavhesi 8 kuti jehovha ndiye ndiye kuzorona nhasi nokusingaperi asi manje soko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti uko mabvunza kutiko mwari anogona kuzvishandura zvinhu zvaakataura zvinoitisa ndingakupai mufananidzo kubhuku rajob rajona jona wakatumwa namwari pachapter 3 pavhesi 4 kuti audze vanhu veninivha kuti richaparadzwa saka jona akatoudza vanhu ivavo kuti ninivha richaparadzwa izvi zvakanga zvichitotaurwa najona nokuti zvanga zvabva kuna mwari asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo mwari zvaakanga ataura akazvishandura iye mwari nokuona kutendeuka kwavanhu saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu
munhu anogona here kurota hake oti chiprofita
pane mutsau pakati pekurota nokuprofita zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope neumwewo munhu asiri muprofitawo anogona kurota hope mutsau uripo ndowokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko namwari masikati machena kwakati ngwe otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu soko
munhu asiri mutendi anogona kuprofita here
pane mutsau uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu vanoti satani satani uyu anoda kuti azviitevo samwari saka anotevedzera asi chaasina manje satani rudo saka zvipo zvose zvomweya muchene zviri mubhaibheri zvinogona kutevedzerwa nasatani zvose zvokuprofita zvese nokuita minana masaramuso anogona kuzviita saka kana munhu asingatendi mwari asinganamati mwari anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzafarao dzapaijipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo namozisi
mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka muprofita wechokwadi tinomuziva sei
muprofita wezvokwadi anozikanwa nezvibereko toko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 shoko rinotiudza kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti icheite taiprofita nezita renyu tichiita mabasa makuru nezita renyu neminana nezita renyu asi iye Jesu unoti ndichavatibvai kwandiri mivaiti vezvakaipa saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa
vaprofita vanogadzwa here
vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaefeso paura anotiudza kuti iye kristu jesu pachapter 4 vhesi 11 ndiye akapa vanhu zvipo saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa namwari naiye mwari kana kuti yatinoti muchirungu calling
tinotenda zvikuru Reverend Dr. David Simango vekumanchester kuunited kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndiri Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndiri muwashington dc ndichiti morara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka tichitendawo chikwata checristlike choir nekambo katinoshandisa jesu isimba rangu tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yecastle lager premier soccer league yapera yakadai mushowani stars 2 zpc kariba 2 Caps United 1, Ngezi Platinum 2, Wange 1, Tel 1-1. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madhevheropa asi pasina zvavari kuita. Bato reMDCT rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamogen tsvangirai vavincent tsvangirai Tabva tashwa kumagume chirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kande miri ndokusiyamina Standikile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhubeka umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Nkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayiyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokukhulu.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kufuna kuphinde i-investment eningi efakwayo solar power. Hayi sokuthi ubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuthiwe kuthiwa ngosibayo laba abathatha imali yonke bayise. Akhenze ngokhukhu nje ukuthi kunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu zegwanga.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Sizeswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha wona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ngokucela kuphuma eBerea Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso semqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Unkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayiyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhuswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi eqhuswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye lemingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi, umnumzana kwanelihlabangana uthi kuqhakathekile ukuthi imbali kamuyi umqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo ngoba uNkomo wayengalufuni ubandlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje. Ngakho sisebenzisa leli langa ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News, uMnumzana Mongezi Mpofu, uthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi.
He was a nationalist, he was someone that fought for abantu bakithi bonke bekhaya. So the only way you can unite abantu bezimbabwe, abantu bakithi, abantu bakithi, abantu bakithi, and what they mind in this way, that no, he abadinga lamanje, to unify them using Nkomo as a yardstick.
Siphuma ke enkundleni ngale eyomculi kamasikandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo, nayo ke eqhumiswe kulo mbuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapo.
Inenge lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho. Njalo uMnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi uvele indaba yamandla esingathi electricity yasekhaya. The power, I show indaba efuna ama-politicians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isebenza kanjani. Ukuze ibe khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni ze-generate electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenza ukuthi ithole i-electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa ingathi i-cabinet. Abana lwazi abele ikhulumende kamnakegwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe lezimbabwe bangalitshontsela kanjani. So sokuyindlela nje bayecaba abantu ukuthi abantu manje sebavele akusayeki phambili. So bazama ngazizo indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kulento abayenza kungelalutho abalenza.
Siyabona njalo ukuthi uMnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani ye-Eskom. Libona kuphumani lapha?
Akukho lutho oluzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside. I-Eskom beyisinika umbane, sisebenzisa umbane wase-South Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi i-South Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hhayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele sizi, kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezilalini bethole umbane kulelo ntilizwe. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga loo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engala lutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufanele ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho, bebe nendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu bebe ngabantu abaneqiniso. Kufanele into ezaba sebenza ngesikhathi esifitshane, kube le plan futhi esingathi sina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboneke imali babhadale i-Eskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, siyaphambili kufuneka kube ne-plan yokuthi manje
ikaripa o ikhule khona ehwanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazokhulumisana nge-Mozambique kuthatha ukuthi omunye umbane ekhavera basa leyo ibona ifana ukuthi nginanabantu abaisileyo bekhulumisa nge-Mozambique kwenziwe lokhu. Kodwa siyazi ukuthi yonke le nto ifuna ukuthi uhulumende ebe nguhulumende othembekileyo othandwa ngabantu, abantu abafuna uku-investa bangene. Siyazi ukuthi kulezi nsuku kule ndlela eziningi umbane ezingayenzwa ngayo iZimbabwe langeliningi kakhulu, funeka kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy, ku-solar power. Hayi ke kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba abathatha imali yonke bayidle akhe nje ukhukhu nje ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu begwanda. So siyakubona konke lokhu, kodwa ngiyabona umkhokheli uqhoto asiyindawo. Okufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawutshintshe kube labantu abangcono abazafuna ukuthi babusibize ngokwesibizo.
Lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka-ke lokhu-ke okuthiwa yi-marriages bill ebunjwa-ke nguhulumende. Ngilendlela ngoba ngilo baba ucecaphulu, ucecaphulu-ke uligqwetha njalo kulilunga ledala lephalamende emele inkulumane. Baba Phulu, siyakwamukela kuhlela.
Ngiyakubingelela Gibbs, ngibingelela labalaleli.
Ye, akusitshele-ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill leyo ukuthi ithini, khonokho ke ongani ukuqakathekile kakhulu.
I-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo. Ngibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona, angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahlwe wonke. Ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenda. Siyayazi indaba leyi sike sayikhuluma kakhulu. I-marriages bill iyakulungisa khona lokho. Okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mtshado imihlobo emithathu eZimbabwe, zapho ukuthi emithathu. Besilalelwana u-chapter 5:11 abadala abamazi njengo-chapter 37 siphinde sibe lo mtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi. Besile mithetho emibili ekhangele khona lokho. Sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-Marriages Act, konke kube yimtshado elinganayo. So lokho sibongazani yinto enhle ukuthi imtshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa. Okunye okuqakathekileyo Dube yikubana izinduna zethu zizatrayinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act, ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko. Okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yakumasikana, ngoba kule problem yokuthi abanye bebethada bengayibhalisa imitshado. Nxa imitshado ingabhaliswanga akusela muntu okwaziyo, akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani. So ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle.
Yes, yezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi, kumbe uthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini, khonokho akukuxazulule kolokho.
Right, silo clause 40. Nxa ngisithi clause 40, nxa isese i-bill sithi clause, nxa isi-act sithi section. So okwakathesi kwenzela ukuthi kube lula kubalaleli, mana ngithi kusilo section 40. U-section 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye, umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner. Into entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership. So ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho. Njalo u-civil partner lowo lanxa bangaze baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho. Sikubona ku-aplaya kubomama, u-aplayela kubobaba. So sikubona kuyinto mina ngokubona kwami, mina okwami kuzaba yingcube evanje, yinto engazwisisekiyo. Bese kusithi akunani ukuthi utshadile. So ngingabe ngitshadile lo nkosikazi wami, ungaba lomunye umuntu ohlala laye kumbe omthengela amagrosari, zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani. So umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo. Sekukini njengamaZimbabwe ukuthi litho ukuthi naliya kuvuma kumbe alikwamukeli flikangele lani ukuthi liphila njani vele Zimbabwe namasiko yenu. Njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama labo baba abajadile. Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
Kambe ukuthi ungacina ukuqeda imtjado kono kungani kuyakhona phophela ngamafutshanzi
mina. Mina lapha ngikhuluma njengophulo. Ngoba khona ngiza kuye enkulumane ngizakuba ngizabiza i-feedback meeting next week. Eyokubuza ukuthi ngibuza abantu benkulumane babenkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibona ingazana abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibona ingazane into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba lento enjalo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ukucaca phulu. Ubaba ucaca phulu ulwela ilungelo likaZulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edalela lephalamende.
Siyawagcina amasiko wangela manyama
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Eita 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 hola mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hove. Ngeviki edlule mthwakazi omuhle besilomnumzana Sabelo Nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship, uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Africa abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu siqoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Danki danki bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Asithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin usecollegeini. Kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okuningi, siyafunda okuningi, siyafundisa futhi. We really get to impart i-spirit se-Africa ngapha e-America and sesifunda lokuthi ibhizimusi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu, but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela e-Africa kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa, yikho khona lokho okungani kukunjaya ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho lise-Texas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizimusi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina iba i-target market yakho bafo. So lapho ubuse college-ini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana nge-business ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza i-business ye-gaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Akufishayela indaba manje. Ngapha e-Austin indawo yangkhona it's tailored for among new ideas and new industries. So e-gaming it's one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo, but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
isikhathi lapho ukwele Melika sesiyafika emaphethweleni ulawo inamazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ngazakelize i-program ekuthiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Ngicela niyikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngikhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki, danki, Jabu. Ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lwethu labasakhulayo bafo.
Hayi, ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Ntswaka zomuhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, ke sizwe ke esiphathelane lokholo.
Ngali chona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda igama nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nzabe mbala kwabase Efesu ichapter ka 4 ngibale ku 25 la ku 26 la ku 27 sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24, qokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele, libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukubilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya engcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi ingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina senguye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwanomdala kaselayi. Umuntu lwanomdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyazi isikhathi esokulabo makhala ekhukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele umzethu asenseduzane lawe khona apho kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engafiki. Ngiyakhumbula omunye engake ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacaba ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ikhola umuntu engafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga. Kodwa kanti-ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa usuzondile kodwa-ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone kulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala laphana siphambeniseni emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike uSathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo baguqule inkulumo zabo baguqule izenzo baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya engcwele abanceda abasize ngegama likaJesu kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise uNkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko.
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tula Vechugi, Pakeza Mochako, Abayebe Keza Mamanzi, Unzen Sundi Aben Sundu, Kaluwe Sisi Basase Rhodesia, Unziamante Bele, Eya Kupaba Mshobe Sisi Beni, Zapu Lugute Linkabe Zasi Tunga, Buluko Elendo Teyotwa, Eli Kowa Lichum Lamatota, Ichubeli Mtope, Ela Kisi Shere, Washali Mkumbazana, Weno Mpum Koti, Wanga Ushalam, Of Limpunda, Wasineli Zikau, Atuchumbilo Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elo Mileyo, Unang Nanga, Mchazana Waiswe, Upunu Gabe Pete, Obuda Wayo, Pamkina Pasla Pesulu, Kantu Sentu Zewon Kwenjane, Waye Zizeni, Umahamba Yetwa, Ete Bintonga Yake, Abayebe Hama Namabucho, Eka Tenge Kanunu, Ama AK-47, Umtala Wetu, Umakufu, Unyongolo, Umkabuho, Ulinda, Uembaba Salabe Ninja, Unduna Nkulu, Fosi, oh, at Melamapunu, Izzi, Patin, if you really get along against what you look at, Erotisia, then the Kimeke Mendaba, that you mean Kapla Palbale,
Abafana Bagakojayo gave a city Joshua Uncle Mom, the singer Gashugani, Essinia Zendaba, Ebezi Kokela. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imsebenzi kaNkomo. Njalo ke Inengi lithi kusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. Kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.